With immediate effect, all returning residents and visitors have to undergo PCR testing and will be quarantined at on cost for days recommended by WHO, even if they present negative PCR test results from elsewhere.
Mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yasiya zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika dzakatenderedza Zimbabwe dzinoti Botswana, Namibia, Zambia, South Africa nedzimwe nemisodzi pamatama. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reRusaka muZambia vaSimon Chirikure vaudza Studio 7 parurare kuti vakatamanzwa zvikuru nedanho ratorwa nehurumende rekuomesera zvizvarwa zvenyika zvinenge zvichishanyira hama neshamwari sezvo zvichapedza nguva yakareba zviri mukwarandai mushure mekubhadhariswa madhora $50 ekuamerica kuti zvivhenekwe COVID-19.
Zvinoshamisika nemukuru wavo vari kuti hanzi hatina kumbofosa vanhu kuti vauye kumusha, asi takafosa vakakuuya kuzotiza zvichitsvaga kurarama. Chavationa mhuri yamwana yanegore ndisina kuona. Tinoona kuzvitsvakira mitemo iripo ndeyekuti ndeye international relevance, kachasenge tiri kuda kuita mamesures ecovid, asi kada kuenda kumarodhi chako chaiko tinoziva kuti kumarodhi neentry points hakuna zviri kuitika zviriko, kunoita senge muri kuita zvinhu chaizvo chaizvo. Tichadzikira zvedu ndege tobva takondinya nemarodzi.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reHaboroni muBotswana vaAndoni Hofa vanoti zvinorwadza kuti vamwe vava nemakore maviri vasingakwanisi kusangana nemhuri dzavo mushure mekuvharirwa mumasango mavari nekuda kwecovid-19.
Sezvatinongogara kuziva kuti hurumende yeZimbabwe haina chakanaka chainoitira vanhu vayo, asi kunze kwokungoisa misodzi pamatama nguva nenguva. Naizvozvo izvi hazvitishamisi kuti vanhu vanonokwarandainwa, vanhu vanonzi vanotestwa nemari yavo yakanyanya. Musouthern region of Africa, Zimbabwe was the first country kuomesera vanhu vayo ichibhadharisa US$60.
Vachitaura neStudio 7 parunare vari muJohannesburg muSouth Africa, vaRonald Chikwenere vanoti vanhu vanga vachida kubatanidza kunoona hama neshamwari panguva inoyezorora nekunyoresa kuvhota muna 2023 vaona chisoonekwi mavangainyoka.
Vanhu vazhinji vachaomedzwa pakuti nokuda kwokuti vanhu vazhinji vanobva kuno kuvachienda kuChristmas vanosumuka kunana 15-20, saka kanopinda mukwarandaini for 10 days, zvinoreva izvo kuti paanobuda anenge atova nguva yekuti achitodzokera kubasa. Saka kuzowana nguva yekuti anoona hama dzake azokwanisa kurejesa, chaangangeita nechekuti anogona kunoitawo zuva rimwe kana mazuva maviri, ndo nhamo yatakatarisana nayo iko zvino, kuti diaspora yatova padisadvantage zvikuru nenyaya yekuti havazowani mukana kunorejesa nekuda kwokukwarandainiwa.
Mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa zvinhu reZimbabwe International Cross Border Association vaDennis Juru vanoti nhamo ine nharo kune vanotenga zvinhu kunze kwenyika kuti vatengese munyika.
Nhamo iri nevacross border traders yakaoma, uyezve zvakonzeresa kuti vanhu vanga vachiwana zvinhu zvakachipa. Ruzhinji rweZimbabwe kuburikidza nevacross border traders vakange nhamo vatambure zvakanyanyisa, nepamusoro pekuti vanga vava kungowana zvinhu kuzvitoro zvikuru chete zvinove zvinodhura, vanhu vatambura zvisingaiti.
Asi nyanzvi munyaya dzeutano weveruzhinji vatendai mutombeni vanoti vanhu vanofanira kufavira ngoma nokuti usiku huchiri hurefu.
Zvose zvakaoma mbudzikana yasvika holiday zone, vazhinji totarisa kuti tine hama dzedu kumusha, tiona mwa takapedza kuona kudhara, saka zvakamba zvakadai zvo zvinorwadza. On the meantime also kuti zvisevha malife evanhu, mbudzikana chirwere chiriko zveshuwa yedzirimzima movement, tomuda kutumisa vanhu kumusha mari, asi ndotokuzongoona after holiday yaseriva next year pafuri mumba munemovement yairiboyo kwekufamba.
Basi rezvoutano radzivisa nhasi kuti uwandu hwevanhu vawanikwa vaine mhando itsva yecovid-19 ini wasvika pa50, asi uwandu hungangokwira nhasi manheru mushure mekuziviswa zvasera zvichiongororwa nhasi. Ndakamirira Studio 7 muFrance Town, Botswana, ndini Shingirai Matondo.